Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 7th March 2018. And this is a Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and right around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about the recently launched Diaspora Care Forum.
After realizing that the repatriation of many Zimbabweans who die while in the diaspora is in most cases a nightmare, some Zimbabweans based in South Africa on Saturday launched the Diaspora Care Forum.
One of the directors, Solomon Socks Chukwuero, says that besides offering funeral assistance to its members, their initiative will also assist with voluntary repatriation and starting up business ventures.
The Diaspora Care Forum is non-partisan and is supported by a host of companies and organizations. Chukwuero says it is open to all citizens of SADC countries based in the diaspora.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo ngambe balaleli lapho siyahlangana njalo siyadibana kuhlelo lwethu lwe Live Talk Diaspora Forum. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa ngenhlanganiso ebunjwe eSouth Africa ngeviki edluleyo, inhlanganiso ethiwa yona Diaspora Care Forum. Inhlanganiso le ke izaphathisa abahlala emazweni aphetheya lamazweni akhona phe angomakhelwane beZimbabwe ngaphandle kwezizalwane zeZimbabwe. Sizwa kuthiwa linhlanganiso izaphathisa ke bonke abantwana bezwekazi le-Africa abahlala emhlubulweni we-Southern Africa ngokubaphathisa ngento ezifana lokungcwatshwa nxa umuntu efele emazweni. Njalo ke linhlanganiso ithi yona izaphathisa lalabo abafuna ukuthi basungule amabhizimusi basuke emazweni ababehlala khona besiya yenza amabhizimusi ekhaya, bazabaphathisa. Inhlanganiso le sizwa njalo kuthiwa incediswa ngamankampani ambalwa akhona le eSouth Africa. Jonga.
Wongu vadiwa vatereri ne vatariri. Nasi mchurongwa chenyu, chawatino zwa kutumneema kamirira, chitatu choga choga che Live Talk Diaspora Forum. Nasi tiri ukurukura nezu kuparurwa kwechurongwa che Diaspora K Forum. Chakanangana ne kuumba omwe inenge ishibatira zuzara wa Zimbabwe shiriku nze kwe nyika. Kwete shirimu South Africa chete kwa kaparurwa churongwa ichi mkupera kwe shondo. Asi chero uri kunze kwe nyika, zikuru nyika zirimu sadiki. Unobatsirika nekupinda mchirongwa ichocho, unangwa chibadara hako marishoma. Asi mumu gowe unowana kubatsirwa pakushaikirwa. Kana wakanga wafunga zakari kutinda kuzokera kumusha, kuno gara kumusha, unobatsirwa ne omwe yoyo. Kana wakafunga unda kutanga bizimusi, randa gara nchishuwira makurese, unobatsirwa ne omwe yoyo. Ndo chirongwa chiripo che Diaspora Care Forum. Che kubatsira variku nzekwe nyika zvizvarwa zveZimbabwe nevamwe vari munyika dzemusadik vanenge vachida kupinda muchirongwa ichocho vakasununga kuti vange vachipinda. Tanzwa vatambokurukura navo vatange tiinawo zvakare pachirongwa mumwe wevakuru vakuru kana kuti madirector vaSolomon Socks Chukwuero vachitsanangura kuti chirongwa ichocho kana vakangatoti vatora chikamu chekubatsirika kana vashayikirwa yatingati funeral policy unenge uchibhadhara 35 rand pamwedzi. Kana wazoshayikirwa unowana mhuri yako inowana 50,000 rand yekuti unge uchibatsirwa kunovigwa kumusha zvine chiremera. Kana paine change inenge ichisara, ichisarwa ichibatsira mhuri. Kana wakanga wafunga kuti ndagarisa mudiaspora regaendeende kumusha, asi ndingangoenda ndiri maoko here? Nekuti kakawanda zvinoitika izvo, tinongozoenda kumusha nesuitcase yedu inenge ine tunhu twedu tushoma-shoma, tuma belongings itoto. Munhu obvunzwa kuti ko makore sava akapedza uri mudiaspora chichawaiita? Hapana mhinduro. Sangano iroro riri kuti aiwa tinozvigadzirisa. Unogona zvakare kuti kana uri nhengo wafunga kudzokera kumusha, wopiwa mari yekunotanga nayo business kana zvirongwa zvaunenge uchifunga kuti unonoita hatingati maprojects. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinobatsirwa muchirongwa. Tichanzwa zvakawanda kubva kuna vachikovero nevamwe vavo musangano iroro pachirongwa chino. Pindai muchirongwa, Chris.
Ye chonga seselaike umhlonitshwa emunye umnumzana Chikovero. Mr. Chikovero, welcome to the show.
Good evening and good evening to your listeners and thank you very much.
Good evening and thank you too. Mr. Chikovero, can you just give us a brief background of this organization?
Well, Diaspora Care Forum, it's an organization whereby a lot of people came together. When I mean a lot of people, that is Zimbabweans and also non-Zimbabweans, like companies which do like risk takers or undertakers, which my friend or my fellow friend, Shadda Ambassador Moyo, who explained more on, came together and we looked at the plight of diasporians for all these years to say what really is it that the diasporians are being faced with in terms of challenges. So one, we saw that there are a lot of challenges in terms when the diasporians are faced with funeral problems, whether your relative has died or you have died in diaspora. You find that people are scrambling to contribute money for you to go home. You end up being in the mortuary for 2, 3, 4 weeks before you are taken home, or sometimes being buried as a pauper because there is no money to take you back home. But at the same time, we look at why did you leave Zimbabwe to go into diaspora? Apart from political reasons, most of the people, they've left for economical reasons. They went outside the country to go and work. Now we came together and we sat together and said, okay, let's create this platform whereby we then said we are going to introduce a funeral policy which can pay up to 50,000, but it is on 3 stages. The first stage is being somebody who can pay 45 rand a month, and when anything like death comes visit you, whoever is a beneficiary will be paid cash 30,000 rand. And that 30,000 rand, you go to the funeral parlor of your choice and pay for all the funeral services. And the change that remains, you can use it either for school children or any other thing. And the second stage is where you pay 70 rand. And on 70 rand, the payout is 50,000. On that 50,000, again, you go to the funeral parlor of your choice, wherever you go, and you pay for that. The change that remains, it remains with you to do any other thing. Then the last one is most of the funeral services, they don't want to take. They don't want to take anybody who is 70 years and above. So 71 years and above, we also have a 35 rand funeral cover, whereby you pay 35 rand, and in case of a death, you can pay that one for your father, for your mother, for your grandmother, grandfather who is at home. When he dies, you are paid out 15,000. And when you are given that 15,000, the same applies. But then apart from that, there is what we call cashback. Cashback is whereby there is a platform which we are creating whereby if our numbers goes up to 100,000, that money is being put or is being invested to a platform whereby that money is now being used to cater for all the members. Everyone who is a member of that Diaspora Care Forum becomes a member. And the members will be now encouraged to go into cooperatives so that they can start to invest into business. They can invest into businesses in the countries they are, but we are encouraging people to go back and invest back home, because politicians at home today are calling the diasporans to say, come back home so that we work for the economy of the Zimbabwe, we work for Zimbabwe. But the only way we can go to Zimbabwe now is to find a foreign investor who go to Zimbabwe, then I, as Sox, I will follow to Zimbabwe and be employed by that foreign investor and work for him. Why would I do that when I can make things happen for myself? When we can come together as Zimbabweans who are in diaspora and create our own platform and create our own fund, and so that when we go back to Zimbabwe, we invest our own money, we become bosses of our own, we invest into our own economy with our own money. So we've got two stages advantage of this diaspora care for us.
Tunozwa kuti vachikowero kutsanangura munorova kunonzi kudedemura. Zvino tichakupa hangu mukana wekuti muzodedemura nerurimi rwechishona kana tikatambonzwa zvimwe zviri kumberi. Tichitarisa chirongwa chamatsanangura ichochi, munotarisirwa here imi kuti mune matorero kana madomero amunoita nhengo kuti unge uchinzi you are a member?
Zvatinoita ndezvekuti taka zvinhu zvacho nezviri nyore zvikuru, because kugara kwataita makore ese muno mudiaspora, matambudziko evanhu vari mudiaspora tinoaziva, anoenderana nemapepa, anoenderana nemabhengi akaunti, anoenderana nezvese. Saka takazvitora zvese izvozvo tikazvindisa kune anonzi maunderwriter. Tikati kana tichiti maunderwriter, makampani mahombe agara ari mubhizinesi vanozotora inonzi pachirungu risk. Tikati vanhu ndo vanhu vedu vatinavavo. Mukada kuti tinoda munhu ane bank account, hativawani vakawanda. Mukada kuti tinoda munhu ane passport ine permit, pamwe hativawani. Asi vanhu vari kushanda vari mumapurazi, vari kushanda mudzimba, vari kushanda mabasa avo, vari kuzviitira mabasa avo, achikwanisa kuwana 35 rand, achikwanisa kuwana 45 rand, achikwanisa kuwana 70 rand, vakawanda. Achikwanisa kuzvitarisira kuti kana ndikafa ndoda kuti hama dzangu dzitsane teche pakuneneza kumucha. Achikwanisa kuti ndinosuvirawo kuzoita bhizinesi rangu rakati. Vakawanda nomva vabvuma. Saka vese ivavo vanotarisirwa kunzi vanenge vachijoina, nekuti kune kwavanoenda vachinobhadhara mari yachoni, kwakaita sekunana Pick and Pay. Kune mashops ari muno muSouth Africa avakatotaurirana navo kuti kune vanhu vanouya vachiti ndoda kubhadhara funeral policy yakati, otobhadhara. Hazvina basa kuti une akaunti kana kuti hauna akaunti, nebhanki akaunti kana kuti hauna bhengi akaunti. Chako imari chete yako yaunongoenda nayo kupera kwemwedzi, woenda kuti ndinoda kubhadhara funeral policy yangu ndeiyi, otobhadhara ipapo. Saka zvinhu zviri nyore sereki kuita izvozvo.
Aiwa, thank you so much. Vachikoero, ramba yanyu muri parunare. Chris, understand we are now joined by Mr. Austin Moyo, one of the founding members of the Diaspora Care Forum. Mr. Moyo, welcome to Live Talk.
Sanibonani, mabalaleli be.
Siyaphila thina.
Mr. Moyo, ungabamba nje kancane siyaphenduka kuwe. Jonga, let's take just a brief break.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
Thank you for holding, gentlemen. Moyo, siya kwamukela kuhlelo.
Okay, thank you. Good evening to your listeners as well.
Ah, thank you so much. Mr. Moyo, siqoxa lapha ngihlanganiso yenu lapha usesitshelile uMnumzana Jikoero lapho ukuthi yasungulwa njani, iminjani. Kodwa ungasitshela wena nje ngolimi lwesiNdebele ukuthi inhlanganiso le kahle kahle imelene.
I-Diaspora Care Forum yinhlanganiso ezama ukuthi ithuthukise abantu abangaphandle kweZimbabwe. Ngoba siyabona ukuthi iminyaka iyahamba, abantu bayakhula, ngolinye ilanga umuntu ucabanga ukuthi abuyele ekhaya, or mhlawumbe umuntu ashone afe esasekhona le ekuhambeni engekho eZimbabwe. Siyasibone nje la eSouth Africa umuntu uma etshonile kuba khona ama WhatsApp group ayenziwayo ukuthi abantu abadonate ama 50 rand, 100 rand. Uthola ukuthi umzimba womuntu uhlala emortuary amaviki amabili amathathu akakwazi ukuthi aye ekhaya. Kanti ke umuntu uma engabeka nje mhlawumbe 45 rand or 70 rand ngenyanga uyakwazi ukuthi uma kuba nomonakalo kukhona i-30,000 rand or kukhona i-50,000 rand yokuthi imsize ukuthi aye ekhaya. Kanti-ke i-funeral plan lena ifana nesitebhisi sokuqala esokuthi senze ama-programs azosiza abantu abasediaspora ukuthi uma umuntu ebuyele ekhaya, uma uthe wathatha i-insurance policy leli funeral plan usuyimemba yethu. Kukhona enye engizoyichaza kamafishane nje esithi i-voucher system ezosiza kakhulukazi laba abadayisayo abathengisa izinto emgwaqweni nangamavenda nama-cross border. Ngoba i-economy yaseZimbabwe kahle kahle manje iphethwe i-diaspora nalaba esithi ngama-cross border namavenda. So uma usuyi-member yethu sithatha okuncanyana kule imali esiyithola kuma-underwriters every month kuthi ama-organization la esifokusana nawo kube khona okuthize nabo abakutholayo ukuthi bathuthukise ama-organization abo. Kodwa lesi sikhwama esincane esisivulayo thina esokuthi sicocisane nabantu abaku-region yeSadak abangani bethu kade lokhu siwa sivuka nabo ukuthi uma abantu laba bangama-members ethu benza okuthiwa ukusebenza ndawonye ama-cooperative, uma benama-business plan abambekayo, sikwazi ukuthi sikhulume nalabo esisebenzisana nabo, kube khona ukusizwa abakutholayo ukuthi basungule or bathuthukise ama-business abo, noma bewenza khona la eSouth Africa, noma mhlawumbe babuyele eZimbabwe, bangafikile sokuba abantu okufanele ukuthi benze ama-CV, baqale bawafake ngapha nangapha. Kanti-ke abantu uma ubuye ku-diaspora ubukelwa njengomuntu ongaphezulu ozofika lapho usize abantu abasekhaya, hhayi ukuthi ufike ekhaya ube ngumthwalo futhi.
Mhm. Manje-ke likhangelele ukuthi lizaphathisa abe-South Africa kuphela yini?
Ivulekile le program esinayo, ivulekele kwamanje sisabheke kakhulu iSwaziland, i-South Africa, iBotswana neZimbabwe. Yiwo amazwe esisawabhekile njengoba sisaqala nje. Kodwa-ke ivulekele iSadak yonke. Laba engikhuluma ngabo be-voucher system banendlela yokubhadala, ngoba eZimbabwe siyazi ukuthi ayikho imali. Banendlela yokubhadala esebenzisa i-voucher system yabo, but i-base currency kuzobe kungama-rand, kuyobe kungewona ama-dollar. So bazoya eZimbabwe nje kungekudala, I think uma kuphela lenyanga le bazobe sebesiyaxoxisana neZimbabwe amabhenki nama-shop angale, kube ne-point of entry la imali ezongena khona banalo uhlelo labo bayalwazi ukuthi like noma ufuna ukuthenga nje ama vegetable emgwaqweni lo muntu othengisa ama vegetable kuba ne app ngisiyazi i app store lapho kuma phone la bese sowasebenza manje abo Android
yeah
bane application yabo uyayidownload uma une isitolo sakho la odayisa ama vegetable mina ngizofika ngiqoke i bank yami la engalweni uma ngiqeda ukuthatha ama veggie uyafaka imali le noma yi 5 rand or yi $1 mina bese ngithintisa nje i-bank liyami lapha efonini yakho ngemuva ithathe imali le oyifunayo ne-insurance bazobe beyibhadala kanjalo ama-premium kanti-ke futhi ngaku evoucher.mobi nakhona uyakhona ukuthi uregiste ukwazi ukuthi wenze ama-transactions noma ukuphi okwamanje kodwa-ke lesi sistimu sasebenza ngamanumber e-South Africa awama-cellphone akudingeki i-ID akudingeki i-passport senzela nalaba abanye bethu abalaya e-South Africa abangenawo amaphepha ukuthi bavule ama-bank account kodwa bazokwazi ukuthi bagcine imali yabo kule i-system esikhuluma ngayo.
Kuyezwakala jonga.
Thank you so much. Please do stay on the line. Tine mutereri wekutanga Mukoma Diamond Magadi.
Ndipo Magadi wakuru.
Hai wakuru ndimi ndagona here kudaidza zita iri.
Aiwa magona.
Pakanaka muri kufona muri kupi Mukoma Diamond?
Ndiri kufona ndiri kuDurban, South Africa.
Durban, South Africa. Chirongwa ndechenyu tipei tinzwe zvamuri kuda kukurukura.
Ndafara nokunzwawo chirongwa chamadai kupinda nacho muzuva ranhasi. Saka ndandichikumbirawo kuda kunzwisisa kuti ndakada kujoina ndinoita mastages api uye ndinovabata sei kuti ndikwanise kujoinawo.
Batai mukadaro vachikoero mubvunzo ndofunga wakanangana nemiwe.
Maida yenyu Mr. Diamond chekutanga ndichakumbira vestudio 7 kuti vakati vavhara vasiye nhamba dzedu dzese ikoko kuitira kuti takasununguka kuti vanhu vatifonere asi chechipiri kuDurban ikoko tiri kuuya ikoko ndakatotaura nevariko ikoko kuDurban kuti vakwanise kuti tiunganidzane mazimbabweni panzvimbo imwe chete vachabvumirana vekuDurban kuti zuva rakati tine takaungana pakati kuitira kuti inini nemaunderwriters atataurayaya navamoyo towanikwa tichiinda kuDurban tonotsanangudza zvatiri kutsanangudza izvozvo tonosiya tatrena atinoti maagents nekuti kunoku kunotorere maagents akatotrenwa kudhara ayo anenge achifamba achidzidzisa vanhu kana kuti achirekruta vanhu kuti vapinde muchirongwa ichocho asi isusu nhamba dzedu dziri open kuti anoda kufona anytime unogona kundifonera undiudza kuti ndiri pakati ndokuudza kuti chinda pana pakati ndopana agent chinda pakati ndopana agent woenda pana agent unoregister asi kana wangoregister kupera hazvichadi agent unenge wakungoenda kushopu wakuita ivoucher system yanga ichitaugwa navamoyo iyaya yekuti ukangwana mari yako unongoenda paShoprite woenda paPepRite amini paPepsi wongoenda ungonobhadhara mari yako ipapo zvichifamba zvakadero zvakadero asi titori neurongwa hwekuti tichafanira kuenda kuDurban tofanira kuenda kueastern cape tofanira kuenda kucape town tofanira kuenda kupolokwane vamoyo vamoyo vachaenda kumpumalanga.
Ndikokukumbirai vachikoero ndokukumbirai mungotaura sitaurai zvenyu nhamba dzenyu ngotaurai Mukoma Diamond pamwe wanda wabva wangonyora izvozvo.
Ndine nhamba mbiri nyorai pasi yandiri kutaura nayo i 072 238 9192. Ndinodzokorora zvakare 072 238 9192 kana kuti ndine COC 074 973 8364. Ndinodzokorora zvakare 074 973 8364. Munondibata panhamba idzodzo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachikwero, tichitendawo zvakare mukoma Diamond Dolphin, ndoimba kuti nenhamba idzodzo muchabvunza, muchibatsirwa zvamune muchida kunzwisisa. Vateereri vamwe, ticharamba tichikuyeuchidzai tichikupai nhamba idzodzi dzekuti mukwanise kunge muchibata vatungamiri veDiaspora Care Forum, Chris.
Yebo, all right, maita basa.
Thank you so much, mukoma.
Yes. Yeah, mnumzana Moyo, liyakhuluma lapho ukuthi lizabhodabhoda ngendawo eSouth Africa lapho. Khona eZimbabwe bakhona yini elikhulumisana labo ukwenzela ukuthi umsebenzi wenu uhambe kahle njengoba sizwa lile nhlelo ezijeneyo kangaka?
Yebo, bakhona esikhulumisana nabo. Mhlawumbe ngingakaphawuli lapho, ngibeke nale email address ukuthi uDiamond ayithole.
Yeah,
ungakuyona diasporacareforum@gmail.com ilula. Ligama elilodwa diasporacareforum@gmail.com. Iwebsite yethu sisayikhiphile africatalk.co.za. Sisayibeke eceleni besiyenzile sisazama ukufaka ubuchwepheshe balaba abe-evolter.mob ukuthi nabo kube khona lapho ukuthi umuntu akwazi ukuzirejistela kuwebsite. EZimbabwe ukhona uVelicia Govenda ongomunye esisebenzisana naye. UVelicia Govenda ungumuntu oyi-activist ku-SADC region. Usetraine nje nama-organization amaningi, kuhlanganisela nama-political party la aphikisa uhulumende wengcindezi. Uye wafika le wakhulumisana nezatshiya kushuthi ilaba ama-vendors. So kungekudala nje, I think kuna le iviki sale kuyokhulumisana nabo abaphathi bakhona, sibashiyele amafomu onke. Kusho ukuthi i-registration yethu ikabili. Kukhona ukuthi uregister mhlawumbe uyi-organization unabantu ngaphansi kwakho abaningi, ufuna ukuthi ube ne-compulsory scheme. Akusiko ukuthi manje akudingeki ukuthi omunye nomunye ku-organization afile amafomu. Usubmitha nje i-database yabantu bakho, siyakutshela ukuthi sidingani nani nani nani. Then i-commission le esuka kuma-underwriters ethu, nginethemba ukuthi uChikoro ukhulumile ngabo, bathathu esisebenzisana nabo ukuthi bagade i-risk le engahle ivele ukuthi umuntu ma esanda kuthatha ipolisi kungena ku-accident kufanele ukuthi akhokhele imali yayo. So uma kuyi-organization i-commission leyo iza kuwe, futhi usuke uzakhele futhi nebhuku elokuthi inyanga nenyanga nenyanga kune-percentage ethize oyitholayo uyi-organization. Uma ungumuntu uzimele, kusho ukuthi uyafila-ke kukhona amafomu owafilayo. Or uma uyi-agent nakhona uba nendlela yona le efana ne-organization, uba nabantu bakho obarecruit-ayo, then uthole i-once-off commission from umuntu, then bese kuba ne-percentage ethize uma kuqhubeka kuyaphambili. So iZimbabwe sesixoxisana nayo, uChikoro uzokhrosa nje manje aye eSwaziland, kukhona sesikhuluma nabo. EBotswana kukhona usisi uJean wakwaNcube useGaborone, naye usengumuntu osehlanganisa abantu u-low persons okuyena omele ama-underwriters ayobatraina, ngoba awukwazi ube ngomunye walolu hlelo ungatrainwanga kahle wazwisisa ukuthi usetshenzwa kanjani. So mase betrainiwe bayanikwa i-agent number okuyiyona ekwazi ukuthi ikukhokhele inyanga nenyanga ngalo msebenzi owudlulisileyo.
Hayi, kwezwakala. Ungabamba njalo ucingo silomlaleli lapho Maphosa. Maphosa, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, we baba Makadiko.
Tiripo Makadiko.
Tiripo yedu.
Ba Maphosa, muri kufona muri kupi?
Ndiri ku East London, ku Eastern Cape.
Okay, jonga.
South Africa.
Muruda kutaura nemutauro upi wa Maphosa? Ndiroziva kuti munokuluma, munotaura, you speak.
tinataura hakune chishona ichochi.
All right, enderera henyu mberi.
Ndaida kunzwa kuti minimum mwedzi kana kuti nguva yekuti munhu anzi au kwanza kuzo benefit anenge abhadhara kwenguva yakadi. Uyezve zvamambotaura zvekuti kana munhu akuda kudzokera kumusha anozofambiswa sei pamari anenge akabvisa kubvira pakakatangisa kujoina.
Vachikwero, ndofunga mubvunzo wabva kuna vamaposa uyu unenge ungangonangana nemi vati vanoda kutaurawo nendimi yechizezuru.
Ndinotenda Mr. Maposa. Yatinoti waiting period is 6 months. Asi kana munhu achinge ashayika nenjodzi yemotikari kati inonzi accident haina waiting period. Maunderwriters vakati vanonzvakira vanobhadhara munhu iyeye. Asi kana kuri kushayika kwekuti ashayika nekurwara i6 months, ukatanga kubhadhara kupera kwemwedzi unoita kuti vhiki rinouya iri kana uchinge wangorejestwa unomirira kwe6 months. Ndo mubvunzo wekutanga. Mubvunzo wechipiri, mari yaunenge wabhadhara kunoku toti isusu wafunga kuti aiwa inini ndakuda kudzokera kuenda kumusha ndinoda unogona kuramba uchienderera mberi. Ndosaka tambotaura ndambotaura pandambotaura nevestudio 7 masikati kuti maunderwriters umwe wavo ari kuenda kumusha vhiki rinoiri kana kuti rinouya, kunotaura nevemabhanga vari kumusha kuti vakwanise kunge vachitambira mari iyi nemari iri kumusha asi ichizochinjwa kuitwa marandi, kuitira kuti iwe unongobva neakaunti yako kunoku yefindo wepolisi yako kunoku wosvika kumusha wongoramba uchienderera mberi nayo. Kana wakuda kutiita zvebhizinisi, isusu tisite tichiziva kuti mudhatabhesi yedu tine vanhu vatingani, wobva wataura isu kuti no ndakuda kupinda mune zvebhizinisi, isite tichiziva kuti right vanhu vakamira vari pamutsetso wekuda kuita bhizinesi vangani, mobva maunganidzwa vanhu vanenge vaine bhizinesi rinenge richienderana. Because amungaisi vanhu vanenge vaine mabhizinesi akasiyana pasame group, asi kuti vanhu vanenge vane bhizinesi rinenge riri rimwe chete ndiravamesa pafame group, motopuwa mari vanhu vototanga kudi kuita bhizinesi vari kumusha ikoko. Asi ndisati ndabva ipapo ndoda kutaurazve zvataurwa navamita moyo mururimi rwechingevere, nditaure nerurimi rwechishona. Pane kairi pakujoina programu yedu. Pane inonzi individual joining yekuti unojoina uri one, unongopinda uri one kuti unoenda kuna agent wotongojoina wopinda iyoyo. Asi kune kuti unogona kupinda muri under company, kana iri kampani toti yekampani yemudiasporian kana iyi kana kuti kampani yemunomu inenge ichishandirwa nemazimbabweans akawanda inogona kuenda yotaura yoti no indine vashandi vandinavo vanoda kujoina muprogramu yenyu. Commission iyaiya inobhadhagwa nemaunderwriter haichapuwi kumaagenti, inopuhwa kukampani iyoyo. Saka kampani iyoyo ndiyo inopuhwa inopuhwa commission iyoyo. Vanhu vese vanenge vachingobhadhara kubudikidza nekukambani, kureva kuti hauchaindi kuvhorotazvo kunotsvaga kuna Shoprite kana Pepsi mari inenge ichingobatwa pai ipapa pabasa paunoshanda iwe uchiziva kuti iwekuzona papestingi pako kuti mari yatase
yabatwawakuita
zvebhizinesi vanenge vachingoziva kuti wakabhadharira kwakati.
Ndikubatei muromo. Ndikubatei muromo wachikowero. Aiwa, ramba hemuri parunhare, tinotenda zvikuru. Paita mumwe muteereri watiinaye, Chris.
Yebo, Chongasi lo Jalakasi, siyakwamukela kuhlelo. Halo.
Ndofunga nhare yavo yadonha vaJalakasi. Todzokera hedu kuna
ndiyakuzwa aizangu iwe ma
Okay, usukhona ecingweni.
Ngithi uJakalasi.
UJakalasi unjani ubaba uJakalasi?
Ngi right man.
UJakalasi udabuka ngaphi? Uyayazi iJakalasi number one school eBotswana.
Hayi, igama lingalinikeza ngomalume wami manje athi uJakalasi ngoba nkisa ayibamba sayibulala sayidla.
iJakalasi.
anginikeza leli gama.
Ah, okay. Yeah, ungasiphathisa kuhle.
Into le ingayizisiyo, angithi ukuthiwa even ungana i-ID, ungana passport, ungajoyina lapha. Manje ma ungazayitholi imali uzaripota kuphi ngoba uzoba unganamaphepha phela la.
Oh, nanto ke udaba mnumzana Moyo.
Okay, ngiyabonga babudekala sawusashonga ukuthi ungakuphi wendawo.
Angive Pitori.
Okay, siyabonga babudekala. Lama program ethu emathathu angithi kunale eyabantu abangaphezu kwa 71 years siya le phezulu ababhadala i-45 babhadala 30 rand. About 16,000. Kube nale 45 aba pay out yakhona i-30 rand ne 70 uthola 50,000. Ungaregister nge-ID yakho yaseZimbabwe or i-passport yaseZimbabwe. Into engadingi ukuthi ube ne-ID or i-passport yile imali engena khona ku-cellphone yakho. Ngoba i-cellphone vele iphathwa uwe akekho omunye umuntu oyithathayo. Ama-password azobe lapho kuwo. Kule eyepolisi kuyafuneka ukuthi i-ID ibe khona ne-passport noma ibe khona. Noma yaseZimbabwe yeSwaziland yakuphi. Ngoba umuntu uma eseshonile kufanele ukuthi i-Home Affairs yalelo lizwe le-ID yenze i-death certificate okuyiyona esetshenziswa ukuthi uyokema ke imali yakho leyo kufanele ibhadale.
Mina ngithembi le ilukuzempleni ngoba wazi ukuthi izinto imali iyahlupha. Akusasa uzothi ineproblem imali yakhona ithathe isikhathi sometime ingasatholakala. Ah, okay, fine, thank you.
I-pay out yethu i-48 hours. Singakunika nenamba zama-underwriters ufonele bona ngama-companies avele ekhona eButswana already baya-operate. So akusiwa ama-company mhlawumbe aqale namhlanje or aqale izolo, kudala bekhona bekubhizinisi isikhathi eside.
Imali yakhona iyaphuma straight,
iyaphuma nje. Uma ufuna ungakhulumisana nama-underwriters uthole ne-history yabo. Kune-prosperity life, kune-guard risk, ne-funeral, but in the so risk funeral underwriters. Mathathu amakampani la ayiwona ngathi ngesiNgisi phecelezi agade i-risk. Njengoba ngike ngasho ukuthi uthatha ipolisi namhlanje kusasa ungena ku-car accident. Uma usuregistered bazokukhokhela, yibona abagade le-risk le yokuthi uma kungapheli 6 months kube nabantu abashona ngama-accident.
Ngithi mangiwele problem ngizokunda kuphi ukuthi i-office yakho nayo ikuphi ngizaqonda bani. Ngithi ngifuna imali yaso ngoba phela into le uyikhuluma ngiyayizwa. Ngisho ukuthi ngizaya kubani ngoba kufanele kune-office la ngizoya khona ukuthi ngifune le mali. Angine-problem yaso.
Kufanele uye e-prosperity life. Uma ungayigugli ufaka ku-Google uzoyithola ne-address yabo. Bakhona la e-Johannesburg i-prosperity life, namafoni abo akhona lapho uma ungena ku-Google.
Okay, ukugugula phela kuzoba kuyi-too late ngoba ngizoba ngifune imali speed lapho. Ngoba ngisho ukuthi siyithola kuphi le mali. Angiyali le nto uyisho yokuthi ngiyagugula. Manje phela ukugugula kuzoba
isikhathi. Uma uthola ipolisi, uma uqeda ukuregister, uthola ipolisi document ene-information yonke ukuthi imali yakho uma usuyifuna ufonela kuphi, wenza kanjani, wenza kanjani. Awubhadali imali ihlale emoyeni ungabi nento efele ngakuwe. Uba ne-policy document uba nayo.
Ngiyabonga, ngifuna ukunikeza abanye isikhathi. Dank.
Okay, hayi, sibongile baba Jakalazi.
Dank.
Okay.
Mkoma Chikwero.
Baba.
Handina kuzokupa mukana wokuti mungotsanangura chakanangana kana chinangwa chediaspora care forum nerurimi rweshona pai mangotsanangura nechirungu. Tinonzwa yadi kuti vamwe vanonzwa chirungu nechikaranga asi ngodzokorai tinzwe murimi rwechizezuru.
Ndalandi chiti inini dambudziko ratakaona isusu kubva diaspora ichitanga kukura yeZimbabwe kubva kuma 2000 kusvika parizvino. Madambudziko maviri. One, idambudziko rekushayikirwa. rekuti pamwe iwo ndoashaika uri kunovu vanhu vanotanga kuungana kuti ngatitei kanzvatu kanzvatu umwe wedu ashaika munhu ogara mavhiki maviri vhiki rimwe chete kana mavhiki maviri kana matatu kana mwedhi chaino munhu asati aenda kumuta nekuti mari inenge isingabatiki kana kuti iwewe ndiwo uri kuno unonzi pachirungu bread winner hama yako yofa kumusha hauna kana fembi rauinaro wotanga kutsvangana nemari kuno kuti manje mari ndoiwana kupi kuti ndikwanise kuviga mubika wangu ari kumusha ndo stage yekutanga iyoyo saka isimiro policy ichange ichitarisa izvozvo pasimiro policy pane mastages matatu stage yekutanga munhu anobhadhara 45 rand 45 rand inoita pay out ye 30,000 30,000 unoipuwa iri mari hauindi kufemereropana kana kuti kutotie ndakabhadhara mari yangu unopuwa iri mari woenda kufemereropana yako yaunoda iwewe ukada kuenda kudhavhu ukada kuenda kunyaradzo ukada kuenda kupi zviri kwauri kana ukada kuenda wonobhadhara inodiwa ipapo change inenge yasara woindisawo vana kuchikoro woindisawo bhadharawo zvinoda kubhadharwa pamwe pane zvikweredi zvinenge zvakasiwa nemuvi yechipiri unobhadhara 70 rand 70 rand pay out 50,000 rand still unongopuwa iri mari 50,000 woinda wonobhadhara kutimiropala yaunenge uchida kana beneficiary achinge ashaya because paunonyora paunorejista unonyora kuti ipolisi yandiri kubhadhara iyi beneficiary ndimi here mudzimai wangu here mukoma wangu here mwana wangu here saka beneficiary iye kana ashaya pakarire paita death certificate wotopuwa mari iyoyo mukati memaawa 48 wotopuwa 48 hours wotopuwa mari iyoyo yechitatu ndo iyai isingadi kuitwa nemafuneral policies akawanda havadi kuiwa iyoyo havadi kukavha munhu ane makore 70 zvichinda mberi isusu tinokavha munhu ane 71 zvichienda mberi munhu iyeye anobhadharirwa 35 rand pamwedzi asi kana achinge azoshayika unopuwa 15,000 rand wapuwa 15,000 rand woinda wonoviga mudikani wako iyeye ndo stage yekutanga
mukoma rambai makabata mukoma chikwero sori kukudimurai zvakare rambai makabata muri parunhare paita muteereri mumwe ari parunhare vatabatisa tina mufundisi Moyo vari kuSouth Africa makadi mufundisi Moyo
aiwa tinosimba zvokuti makadi iko baba nevateereri vestudio 7 vakaita mazakadaka zvikuru ndobasakaiti kurudzira dai mwakudina kana achipa vanhu njere dzakadai zvinokudzwa kumuri yeseZimbabwe
aiwa tinotenda pinda yanyu muchirongwa infact maa muchirongwa tipei zvamuinazvo
zvakanaka iregai ndichi kumhuri yeseZimbabwe yakatira chirongwa ichi kunyange ne vasati vaziva patakanzwa zvechirongwa ichi takafara zvikuru nokuti sesu vafundisi taitambudzika zvikuru especially machurch matiri tinoona matambudzo akawanda patinorasikirwa nehama dzokunamata tinotambudzika zvikuru pakuunganidza dzimwe mari dzinenge dzakawanda chose saka patakanzwa nhau ino patakatirira pastudio 7 zuva ranhasi ndafara zvekuru ndikatenda mwari kuti zvinhu zvishuwa mwarudenga kana muchisimudzira vamwe vanhu vachiri dzakadai dzekuvhura mafino kavha kumhuri yeZimbabwe zvinhu zvakanaka zvikuru zvemabhizinesi saira kuuuti zvangu kumhuri yeZimbabwe voti vakatari vachakudza kuvhuti kumachisi kwedu takachinei dambudzo chiti vanhu vajoine sakatainetsaka tovajoinisa kupi tichakupi tisuzuti ava tinourongwa da kuti zavasapatanzwa nayo yakafanai ndafara zvikuru kuti chagona kududziudza vanhu machechi kuti kune imwe polisi yatakanzwa inotora zvakanaka tisingazizvezvo senhau ichangosvika semukomana kaanenge achisimba musikana anonge achinisa zvakawanda tisingazoti inozofamba nenzira sematora vari kuita here saizvozvo ende kuti chinhu chimwe chikumbiro tasi taishuva kuti kana zvinhu zvakanaka saizvozvo tasingafushuvidi taiti kana tikava nehama yekusa munhu mutirera tasingazvifariri akuvo nemoto inenge yakanaka saka ibasa rakanaka vakaita iroro especially nemabhizinesi saizvozvo saka tangubvuza like semachechi vatingagona sekudzivirisa sei like sechechi yose here saapo naapo naapo saka zvinoreva kuvakurudzira zvikuru vana vachikoveri basa ravakabata ibasa rakanaka zvikuru azvinengatitenda sei nokuti kumhuri yeZimbabwe taona vakawanda sevo vanogara kuma 6 months vari mumamoshari vamwe pesa tandovachengeta nenzira isina kufanira saka saizvozvo vamwe nongosinomari saba kuvatenda zvikuru nebasa iravanoita
Aiwa tinotenda zvikuru mufundisi Moyo. Munoda kupiwa mhinduro here nava chikoero izvozvi pane zvamuri kubvunza kuti sei makereke.
Ngavandipe mhinduro nokuti ndakatomirira zvokuti kutanga mangwana chaiko ndongachitonda vanhu mukereke like vagara muno South Africa tanenge vakareba ka kodzinotambudza titinoona kuti vafundisi tinotambudza mari dzakawanda tichichengeta hama dzedu neimwe nzira tinomira zvakapata zvapolisi kuzoona kumusha mapolisi emuno South Africa anoda vanhu muno isakaiitaiwa. Aina basa nekuti unini ninguda kungoti ubhadhare kana kutenda zvikuru kuti nzira vakaita imwe kudinga mbaro kufadzira ndichina mberi sakuuya pasi nezvima business isa sazogona zvokuva nei matsotsi mukati.
Vachikwero hanzi namufundisi Moyo, zvinokwanisika here kuti kereke iyo yavainayo yavanopinda vongobatana vojoina chirongwa ichi kana kuti mune muchitoti aiwa munhu anozvimirira oga?
Aiwa izvozvo ndozvadai tichitaura kuti kana vari vekereke vanongobatana sekereke iri hwana, handi kereke iyoyo ine mutungamiriri wayo, vane komiti yavo yavainayo, kune vane maitira vanoita zvinhu zvavo, vanongotongotaurirana sekereke, vataurirana sekereke nhamba dzapamboita dziyadziya, votondifonera vongosarudza kudhizo toda zuva rakati ratozotrenwa. Totoenda totonotrena munhu wevatinoti agenti uyauya angangove 1 or 2 wepakereke iyoyo nekuti kereke inoramba ichingorikruta vanhu mazuva ese. Saka hamungarambi muchidzokera pakereke muchinotrena vanhu. Saka pane paitore naagenti anenge aripo kuti aiwa iwo sezvo wapinda mukereke pane zviripo zvakati zvakati. Saka vanogona kungoita sekereke makereke ari muno mazhinji imamwe aregistered. Ndozvandambotaura kuti munhu anogona kujoina as an individual kana kuti as a company. Saka kereke inogona kungopinda as a kereke. Komisheni inenge ichibhadharwa kukereke nekuti kereke iyoyo ine akaunti yayo yainayo kubhendi. Saka komisheni inenge ichibhadharwa kukereke, ichibhadharwa kukereke kana vanhu vaakuita mabhizinesi kereke vanenge vachibuya vachibudikidza nemukereke mavo kuti isusu sekereke vanhu vedu vabatana, cooperative yekereke yabatana zvakati, taakuda kuti vanhu vapinde mubhizinesi rakati, mungava muno muSouth Africa kungava kumusha votoinda vari sekereke vakamira saizvozvo. Zvinhu zvakanaka zvikuru. Ivo vanongotiudza kuti vari papi, tinoenda pavanenge vari ipapo toenda kunovatrena. Kana tichidava kutrena tiri kureva kutrena pamaagenti kuti vazive kuti vanonge vakujoinisa vanhu sei kuti vapinde mudhatabhesi yedu yatiri kutaura iyoyo.
Aiwa tinotenda zvikuru vachikwero. Ndofunga mufundisi mapindurwa.
Aiwa tapanzwa ngavaitobva vatidanira nhamba because ndiri kutorekoda rekodi kuti vati musi wesondo chaiyeungano yese yakatenda tiipulere iwe nokuti nhaya yakanaka nokuti ainoitsika nguva zhinji tsvaga motokari ichibudisa mari zhinji zvaisvika kuti munhu weitaisvika azvisina kubira zvakanaka. Saka ngavatipe nhamba ndiri kutorekoda ipapa kuti nemusi wesondo chaiyeunonga achitopulera mamhembe ekereke ari kuti aiite because kereke already ine akaunti nemari yekereke yemasani collection inoitobhadhira polisi kuti hama dzedu dziri muno nevana vavo vaende kumusha zvakanaka. Sandira kuzvikurudzira zvikuru nokuti mwari vakanaka kana vachivhura nzira dzakafana idzi vada kuzvichonozvimirirowo like zidzi mabhizinesi ra kuzvitore zvinozvimirira asi nyaya yekuti dai polisi yedu yerufu pahama dzedu dzechechi dzinenge achiyatirawo dzimwe saizvozvo ndizvozvo rufuka haungwarirwi nokuti inokwanisa kungoswa chere musi nenguva chere ukasaitika chere after 7 years asi chingova tikajoina zvakanaka zvikuru ngavadanire zvedu nhamba vose munhu ari kurekodha rekodhi yei ndizoisa paungano musisondo.
Regai ndingovabatsira ndingoverenga nhamba dzavo pano. Kodhi yeSouth Africa i27 asi ivo vanoshandisa yekuti 072-238-9192. Ndodzokorora zvakare 072-238-9192. Kouya imwe nhamba yavainayo zvakare kodhi yekusouth Africa ndiyoyo kana muri kunze kwenyika i27 asi kune vari muSouth Africa ndodavira kuti vanoshandisa kuti 074-973-8364 074-973-8364. Ndinotenda mufundisi Moyo.
Aiwa maita baso inga atungamiri tichakurudzira mhuri yese yezimbabwe nechirongwa chakanaka zvikuru chine rigwara chine vision inoratanga mabhizinesi nokuti kana tiri kuno kazvinonga chingobvisa chiri kuru patinoendawo kumuya tovataona zviri zvitatu mwari inga arikufadza komure. God bless you. Haleluya, amen.
Thank you so much Chris.
Yebo jonga silomlaleli silonkomo. Nkomo siyakwamukela kuhlela.
Yebo njani?
Siyaphila lenjani?
Asiyaphili.
Ye, ungapi wena nko?
Hayi sejobheka.
Oh, seGoli.
Yeah.
Ah, ungasiphathisa kuhle.
Yeah, but into enhle ukuthi kuvula ama-business, but into esuka ngiso ukuthi le imali okuthiwa iyabitholakala emafonini, yengayi-understand ukuthi ma isemafonini iyabe kuba ngoba sekungenzakala icashe leyo mali. So ma kuthiwa iyabirotata sekezakwala ukuthiwa yi-crepe ukuthi abantu abaningi kakhula. So umuntu bayisitikile imali ezabe isefonini uthenga ngayo isefonini ngokunye kungani angiku-understand khona lapho.
Okay. Hayi, ukhona ecingweni lapho umoyo uza kuphendula. Baba umoyo.
Yebo, ngabo abasecabanga ukuthi umthungameli lona okhuluma.
Hayi, hayi so.
Hayi, hayi.
Okay, baba uNkomo.
Yeah.
Baba uNkomo. Angithi ifoni yakho inane-password, nonkosikazi akakwazi nokubona ama-WhatsApp akho la ukuthi kwenzakala.
Yeah.
Unokuthumela imali uyifake eShoprite noma uyifake eCheckers noma uyifake eSpar. I-system efanayo leyo. Kodwa ke uma uyifaka eShoprite or eSpar imali uyithumela emuntwini njengoba usePolokwane useCape Town uya eShoprite asiyayikhiphe lapho. Manje lesi sebe idevelophe yaphambili ukuthi imali yakho uma uyifakile lapho efonini.
Yeah.
Isefonini yakho akekho omunye umuntu ozoyisebenzisa. Isefonini yakho ungena nge-password. Uma ufuna ukwenza i-transaction, kunezinto ezithize ozihlabayo lapho. Like angithi uyazi lokho kuthiwa USSD. Kothi wena uti-star wathi ukuthi ubone ukuthi iyasebenza. Like kunike exactly number yakho okufanele uyisebenzise. Ithi star 120. It is ibisi 7687 hash.
Yeah.
Then ke uya joina ke ngayo leyo ndlela or ungaya ku evoucher.mobi. Le nto wena ofaka imali iShoprite ikucharge 10 rand. Uba ne-receipt yokuthi ufakile imali ku cellphone yakho. Uma ubona ukuthi 10 rand iningi akuna any other charges. Abacharge into kunjani ukuthi imali yakho ihleli lapha njengasebhenki ukuthi bazobekokho ukuthathela imali every month. Uma nibona ukuthi 10 rand iningi ningahlangana mhlawumbe nibe u-10 omunye nomunye afake i-1,000 niyodiposa bazothatha 10 rand kuphela kuleyo 10,000 then lo enifake kuyo abesenihlukanisela-ke athumele kuma-cellphone en ama-1,000 en kodwa-ke i-charge kuzobe kuyi-10 rand ngoba yona le company yenza imali ku-Shoprite or uma wena usuyothenga ungasuke uthenga into ye-100 rand wena ubebhatala low 100 rand kuphela. Bona laba abe i-voucher sebebonana ne-Shoprite ukuthi okay kunomuntu othenge ngo-10 rand ngo-100 rand bane-percentage yabo lapho. Wena okwakho imali yakho uma ilapha i-safe akekho umuntu ozoyithinta ngaphandle kokuthi wena uyisebenzise.
Kuzwakele baba Nkomo. Usehambile.
Ndofungavaenda. Regai timbudzwa kune mumwe muteereri aripo parunhare tina mbuya vari ku South Africa makadi. Takasimba. Ii mbuya chikona mumberi ndandarofunga kuti ndimbuya ka.
Ndimbuya.
Saka ndabvunza kuti mbuya chikona mombe here.
Yoyo.
Aiwa pakanaka mbuya. Chirongwa ndechenyu tipei tinzwe pfungwa dzenyu.
Aiwa tinotenda nechirongwa chaitira nevarume ava. Chatoda kuziva isu vateereri. Chirongwa chakanaka. Asi kuuya kwavaita kustudio 7 zvinoreva here kuti varume ava mavaongorora kuti vanhu vasima vasingazoneti mangwana ende vanhu vanenge bhozi apa muriwo waadvertisa kuti vana vezimbabwe vanzwe saka zvitove iriri regarantik kuya kwavaita kustudio 7 toimba navo vanhava
ipapo ndichipindura ndakamirira studio 7 ndezvekuti wana atisikuwa advertise rasi inau dziri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika chataita isikuva daidza pano pachirongwa kuti vajekese zvamuri kubvunza izvozvo ka ndozvatoda kuti vajekese saka vape mubvunzo vamuina vanojekese
ayo na ndani vangora kupindura havo
vachikowero hanzi munoziva tinoziva sei kana kuti vanhu vanoziva sei kuti hamusi kuita chitsotsi nechirongwa chenyu ndozviri kubvunzwa nambuya izvo
aiwa mbuya vabvunza mubvunzo wakanaka zvikuru mubvunzo wambuya mubvunzo wakakosha zvikuru nekuti vanhu vakawanda vanoita zvinhu zvavanoita
mbuya ndokumbira mudzoro volume yenyu
ndadzora
okay taura henyu mukoma chikwere ngoti idimu nguva dzaidzadyana tine mumwe muteereri zvakare ari parunhare
asi isisi chatiri kutaura ndechekuti tine maunderwriters matatu kana tichiti matatu tine 3 big companies dzemuno musouth africa dzakabvuma kuti isusu taakutora risiki yenyu varume tanzwa chichemo chenyu tanzwa kuti hamuna mari asi kuti muda kubatsirana nezvizvarwa zvekunyika yenyu saka taakutorawo marisiki saka munhu iyeye kana akafa nhaye nenhumbi neaccident 6 months zvisina kukwana zvatataura ziya vanobhadhara vanhu vava kureva kuti vava vakatotiongorora vakatotarisa maprofile edu vakatoona kuti vanhu ava vanoshandika navo saka mari hatisisi tinobata mari inobhadhagwa inoenda kumaunderwriters kuya kwatataura isizvo isu hatibati mari chedu isusu kungove zambuko rekuda kuti vamwe vedu nesu tiwanikwe tichibudikirawo kuti mangwana wotisanzi apirana bwera kutoka kuHarare asina takabata ane sitikezi rinoti hembe chete asi maunderwriter vanhu vanozikamwa makambani mahombe anozikamwa zvikuru se chaizvo muno musouth africa saka vanhu vanozikamwa kuti chero ukaenda pagoogle ukandova gugura vane mawebsite vane everything vane maofficesi
Maita basa zvikuru mbuya regai titore mumwe muteereri tinotenda zvikuru regai tidzwe mumwe muteereri tinawedzerai makadi
tirinane makadiwe mikoko kuAmerica
aiwa kuno tirova penyu nguva dzacho dzamhanya mboti idimu kuitira kana muchipiwa mhinduro
inini chirongwa ndachizwana chifarira ko ndikati inini pandatirai ye70 polisi ye70 ndikangoenda ndikainoona ajenda akanditendera samangwana then kusona mangwana ndobva ndabvisa 70 times 6 months ndinokwanisa here kutova automatic covered ipapo ndikafa the following day ndaida kuzwa ipapo
vachikuwero mubvunzo ngoti idimu nguva dzaenda
iwewe mubvunzo iwoyo handigoni kupindura unopindurwa naunderwriter underwriter vakauya kwandiri izvozvo vakandifonera vouya nemubvunzo wavo ndobva ndabvunza underwriter kuti underwriter ndine munhu ari panapa ari kuti ndine 70 rand dzangu dzandoda kubhadhara 6 months one time zvobva zvaita here akandipindura ipapa ndobva ndatovapindura handigoni kuti ndivape mhinduro pano naipano iko zvino ndichinepa zvine zvafanana nevambobvunza vaya kuti mamboongorora here vanhu ava kuti vakamira sei vanotaura chokwadi here kana kuti vanhu vari kuda kungotora mari dzevanhu
Maita basa vachikwero Chris timbonzwa kuna Mr. Moyo nguva dzisati dzaparara
yebo Moyo ungasipa awako amazo okugcina siyabona ukuthi isikhathi sesidliwe ngumangoye usicasele ikakhulu esingakuthintanga kakhulu ukuthi kule nto indaba yamabhizimusi la okuthiwa ungaya sungula ekhaya
okay indaba yamabhizinisi ukuthi ibe ngenyalo lohlelo ukuthi thina vele sila singosomabhizinisi mina ngine newspaper ephuma njalo ngeviki ngibuye kibe ne-restaurant uVenetia naye uyi-consultant so sinabantu abaningi esesikwaze ukuthi senze i-network nabo around i-SADC ngomsebenzi lo ebesiwenza kusukela nje sisenza imisebenzi le esiyenzayo so sinakho ukuthi uma umuntu esubmite i-business proposal eyi-member yethu sikwazi ukuxoxisana nabangani bethu sibone ukuthi angasizwa kanjani ukuthi akwazi ukusungula noma ukuthuthukisa ibhizinisi lakhe
hayi kuyezwakala isikhathi sesesidliwe ngumangoye sibongile kakhulu
siyabonga nathi sibonga kakhulu
ye sibonge njalo lo mnumzana Chikowero Okay. That was Mr. Solomon Chikowero, of the director of the Diaspora Care Forum from Johannesburg. You also heard from Austin Moyo, the patron of the Diaspora Care Forum in South Africa. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri. Totenda vateri wapinda mchirongwa.